This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu chikumi 8 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana vamuzenda wakafira muofisi, vangomo wakafira muofisi, vamusika wakafa ari muofisi, vamugabe vanofanira kufawo vachitonga.
Bato reZANUPF roita musangano wePolitbureau nhasi paine kunetsana kunotyisa panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Takaona zvasiyana nezvatakanga tichitarisira kuti zvinofanira kunge zvichiitika. Zvinova zvakonzera kuti pari nhasi ndidzokere kunobatanidza rufufuti rwangu zvakare.
VaJim Kunaka vaimbowesa chigaro vechidiki veZANUPF mudunhu reHarare vakaenda kuZimbabwe People First vanoti vaive kudzokera kuZANUPF. Bato reMDC rinoti rinotambira kuridzira yemachechi yekuti vamugabe vasiye basa. Britain yoyambira zvizvarwa zvayo nezvekushayikwa kwemari muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANUPF nhasi riri kuita musangano waro wePolitbureau uye weCentral Committee uchaitwa mangwana paine kunetsana kunotyisa panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika. Kunetsana uku kuri kubudawo mudunhu reManicaland uko vechidiki vebato riri kutonga vari mudunhu iri vachiti vanoda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vafire pachigaro. Vechidiki ava vashora vakarwa hondo yerusununguko vari kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindewo panyanga. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vesangano reZANUPF Youth League vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kutaura nezvavamunangagwa vakafanana nevanhu vari kuda kupandukira hurumende nekuipidigura nechisimba. Sachigaro weZANUPF kuManicaland vamubuso Chinguno vaudza Studio 7 kuti vechidiki vose mudunhu ravo havazi kuzotambira vamwe vari kuda kupikisa pfungwa yekuti vamugabe vange vari pachigaro kudzimara vashaya.
Mugabe varipo, ndo president wedu, ndo candidate yedu 2018, and isusu sevechidiki kuManicaland toti vamugabe is the life president weZimbabwe. Kana vamuzenda wakafira muofisi, vangomo wakafira muofisi, vamusika wakafa ari muofisi, vamugabe vanofanira kufawo vachitonga.
VaChinguno vanoti vaimbove varwiri vehondo yerusununguko avo vari kufamba vachikurudzira vanhu kuti vatsigire mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutamba nemoto. Vati zviri kuitwa nevakarwa hondo ava zvakafanana nekuda kugara munhu mupenyu nhaka.
Kutotaura nyaya dzekuti taindosa semaonero angu inini kutopanduka, kutoronga cool and it's treasonous. Because we all agreed kuti vamugabe ndo candidate yedu. Saka kana vanhu vari kuindosa, vatari kuindose chii, kuindose pai, when you don't have any vacancy ku presidium.
Vaimbove varwiri vehondo yerusununguko vanonzi vari kufamba kumatunhu ose munyika vachipa tsigiro rwavo kuna vamunangagwa kuti vazotora masimba kana vamugabe vabva pachigaro. Asi vachitaura neStudio 7 mutauriri wevakarwa hondo vaDouglas Mahia vanoti vari kungofamba vachiudza vakarwa hondo vasina kukwanisa kuuya kumusangano wavakaita muna kubvumbi navamugabe nezvezvisungo zvakabuda mumusangano uyu. VaMahia vatenda kuti vari kutsigira vamunangagwa asi vakati pari zvino vari kumira navamugabe.
Isusu zvatati tichingoedza kurondedzera ndezvekuti handiti zviya zvinonzwisiswa kuti ami yakasunungura nyika inei inonzi Zanla kana kuti Zipura yakanga ine utungamiriri wayo. Utungamiriri wayo, komandi yayo, kana kuti komanda wacho mukuru ndiwo vamugabe. Saka pakatorunganwa, panga pakagara pakatongorunganwa. Of course vamwe vakashaika, asi isusu zvatoziva ndezvekuti izvo pane varipo izvozvizvi, mukuru wacho aripo, ndiye candidate yedu ya 2018, ndiwo vamugabe. Asi pavapenyu aripo, anozoteera wacho aripo futi, ndiwo vamunangarwewo. Kana tichienda nehayaraki yeutungamiriri wevarwiri worusununguko, vapenyu pari iko zvino, kana vamugabe varipo, vamunangagwa havana havi yokuvapa utungamiriri, nokuti revolutionary principle yedu inotaura kuti mukuru mukuru anga aigari pfundi.
Vaimbove murwiri wehondo yerusununguko vaIvan Mbengo vatiwo vanopokana nemashoko evechidiki aya vachiti kuita kwakadai zvakafanana neudzvanyiriri. Vambengo vanoti danho rekuti vamugabe vafire pachigaro rinongotorwa chete kana pakanga pakatanga paitwa tsvagurudzo kana kuti referendum inoburisa pachena pfungwa yevazhinji.
Ndinoremekedza muonero wavo, asi bumbiro remutemo reZANU-PF nezvetairwira isusu mavo veterans taiti tinoda kuti pave nesarudzo inoitwa kuburikidza ngemwazvo.
Vechidiki ava mazuva mashoma apfuura vakanofora vachipa rutsigiro kuna vamugabe avo vava nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Bato rinopikisa removement for democratic change runoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kusiya basa iko zvino nenyaya yekutadza kutonga pamwe neuori kana poitwa sarudzo ndinodzokorora kana poitwa sarudzo dzinokokerwa neUnited Nations, African Union neSADC. Bato iri rinotiwo riri kufara zvikuru nekubuda pachena kuri kuita vave vakuru vemachechi vachiti nyika yananga kumawere. Mubatanidzwa wemasangano emachechi weZimbabwe Heads of Christian Denominations uri kukurudzira kuti munyika muve noutungamiri hutsva hunoendesa mberi zvido zvevana veZimbabwe, pamwe nekuremekedza bumbiro remitemo, kwete kukoshesa kuti munhu abuda mumba maani. Mutauriri weMDCT Robert Gutu vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti nhasi vaita musangano weStanding Committee yebato ravo vakatenderana kuendesa zvemberi urongwa hwekuratidzira kumanikaland nekusafara neutongo hwavamugabe.
Zuva rokuratidzira mudunhu remanikaland muguta rekwamutare rava kuzoitwa musi wemugovera waJune 25. Taona kuti June 25 semugovera zvinopa mikana yakawanda kuvanhu vazhinji, kunyanyanyanya vaya vanenge vari kumabasa nekume kwakadaro kuti vakwanise kufamba.
Mapuwa here mvumo yekuratidzira nemapurisa zviri kufamba sei?
Pari zvino tatova nomusangano weNational Standing Committee. Ndinofara zvekuzivisa vatereri kuti pamusangano uyu, musangano watazoitazve nemachairperson vemaprovinsi ose omuno muZimbabwe MDC, tichisanganisa nevatungamiriri veprovinsi yeMDC yokusouth Africa vanga varipo. Saka tinofara kuti Honorable Chimini, vanova ndivo chairperson vemanikali province, vabva vataura ivo kuti mvumo yekumapurisa kana kuzivisa mapurisa kwakatoitwa sokuziva kunoitwa vatereri. Chinongodiwa chete pamutemo weposa kunyora mwadhi inoenda kumapurisa kuvazivisa izvo zvakatoitwa.
Mutauriri weMDC Tiva Obetu Gutu vachitaura parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vagari vekudombwe kwaZvimba mudunhu reMashonaland West vanoti nguva dzakawanda vari kushandiswa vachivimbiswa zvekudya, asi havazowani zvekudya izvi kana vapedza kushanda sezvavanenge vavimbiswa. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Amai getu dikagweda mugari kwa waze kudombri. Vano timushandira kujiga wakanaka. Sezo vajinji vawa vasina kukua wakanaka. Asi vano tinguwa ye kusevenza ye kawandisa. Izo zinosia vasina imwe nguwa ye kuita mamwe mabasa. Munhu anotarisirwa kushanda maawa mana pazuva kwemazuva gumi nemashanu kuti azopiwa saga rimwe chete rechibage. Amai Kagweda vanoti vanhu vari kushanda asi mudura hamuna chirimo.
Vanambobvira vataura toda namba yakadii vakangoti vakanyoresa list yevanhu handizi ndopa vati tichishandai. Then isu tashanda tatopedza 15 days dzachonzi mwedzi wekutanga ndopa vatouya nechibage ndopa vakasvikotaura kuti toda vanhu 8 chibvisai mamazita.
Izvi zvinotsigirwa naamai Emily Zigauke.
Dai chipiwa munhu wese anenge aita sei ashandi. Asinawo kushandawo zvoonekwa kuti aramba ega kuita sei kushanda.
Mumwe mugari wekwamukwasha muzvari Janet Makanditswa vanoti havana kuwana saga ravo rechibage mushure mekushanda kwemwedzi wese. Amai Zigauke vanoti dai chibage chinopiwa vanhu chawedzerwa kuitira mhuri dzine vana vakawanda seyavo.
Zvingaitwa hazvo kuti zviimprove ndezvekuti dai chikafuta chikwanisa kuya chakawanda chokuti chinokwanisa kusapota mhuri dzinenge dziripo pamusha.
Asi mumwe mugari wekwachirau kwazvimba amai Petronella Munava vanoti hakuna tsime risina datya. Vanoti kunyange hazvo chirongwa chekushandira zvekudya chine zvipinga mupinyi chiri kuyamura vanhu vakawanda vasina kukohwa zvekudya muminda nekuda kwemvura isina kunaya zvakanaka.
Munhu hatende zvake asi maproblemu chaicho ichibagisaomaona.
Gurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland West vafabha chidarikire vanoti zvekudya zviripo asi dambudziko ndere pamotokari dzekutakurisa zvekudya kuenda kunzvimbo dziri kure. Vachidarikire vanoti vanhu vose vari kutarisira kuwana zvekudya vachazviwana sezvo dunhu ravo rakapiwa motokari dzemauto kuti dzitakure zvekudya kuendesa kuvanhu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Vaimbo vasachigaro wezanu PF muboka revechidiki reYouth League muHarare uye vachinzi vaishanda nesangano raishungurudza vanhu zvakanyanya mumbare rechipangano vaJim Kunaka. Avo vaimbenge vabuda muzanu PF vachinoshanda neZimbabwe People First iri kutungamirwa naamai Joyce Mujuru vanoti vave kudzokera kuzanu PF. Kuti tinzwe zvizere, Blessing weStudio 7 abata vaKunaka.
Ndichibva kuzanu PF ndichiendako. Pane zvinhu zvandaisawirirana nazvo zvakanga zvakuitwa nevamwe vanhu vakanga vari mubato wezanu PF. Zvinova zvakazoita kuti ndinge ndichienda kupeople fresh asi kuenda kwandakaita ndakanga ndiri kuteerera kuti ibato riri kufomwa nevanhu vakanga vakahwaa hondo vari verusununguko vakaita kuti tione independence yatiinayo. Nekudaro tasvika ikoko ndakaona zvasiyana nezvatakanga tichitarisira kuti ndozvinofanira kunge zvichiitika. Zvinova zvakonzera kuti pari nhasi ndidzokere kunobatanidza rukubvukirwa wangu zvakare back kubato rakandikudza rakandichengeta rinova bato rezanu PF.
Saka zvimwe zvamuri kuti hamuna kufara nazvo apa ndezvipi chaizvo?
Leadership inofanira kubva kuwana through election. Asi zviri kugukuguku vanga vakuita inonziyo selection not election.
Vaimbo vasachigaro vechidiki veZanu PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutauriri weZimbabwe People First varugare gumbo.
Saka hatikatambari ndezvaitika. Vamwe vari impatient, vamwe vanoda kugadzirisa zvinhu nenzira dzakati twasi. So handifungi kuti tingataura zvakawanda pamusoro kukubva kwavo nokuti vanhu vane freedom kuti vaende kwavanoenda.
Asi vambenge vakusumaiwo here sevakuru vebato kuti ndo danho ravava kutora?
No, havana kumbotisuma. Ndozvati zvinotishamisa kuti havana kumbotisuma. Yes, vanga vachingokomplenavo kuti vanoda kuona mai, havasi kwanisa kuona mai, but havana kumbotisuma kuti nemhaka izvozvo ndavakupa ndavakuendako.
Mutauriri weZimbabwe People First varugare gumbo vari parunare mugweru naBlessing Zulu weStudio 7. Musangano mukuru wekuziya nzira dzekurwisa pamwe nekupedza chirwere cheHIV AIDS watanga nhasi muNew York kuUnited Nations General Assembly. Hurumende yeZimbabwe iri kumirirwa negurukota rinoona nezveutano Dr. David Parerenyatwa, nhengo dzedare reparamende, sangano reNational AIDS Council, masangano akazvimirira nevanorarama neHIV AIDS. Musangano uyu uri kutarisirwa kupera nechishanu. Rimwe remasangano ari pamusangano uyu ndere Southern Africa HIV and AIDS Information Dissemination Service, kana kuti SAFAIDS, iro rinoti zvakakosha kuti misangano yakadai iitwe mukuedza kurwisa utachiwana weHIV nechirwere cheAIDS. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 nemukuru weSAFAIDS amai Lois Chingandu.
Tafambira nyaya yeku high level meeting kuchawe ndiko kuchapasiswa declaration ichatarisa kuti HIV ichange ichibatwa sei zvichienda mberi. Inenge ichitarisa iyo anonzi ma priorities kuti zvakakosha zvatakufanira kunangana nazvo for the next 5 years ndezvipi, uye mari dzinodiwa kugokwanisa kukunda zvasara ndedzipi. Isusu kunyanya-nyanya chatiri kutarisira chikuru-kuru ndechekuti kutaura pamusoro pekupedza dambudziko reHIV. Seicho ndicho chinangwa chikuru-kuru. Saka zvakadaro tinoda kuona kuti nhoroondo kana kuti mastrategies ari kuiswa kuti HIV yacho tinoapedza sei anosanganisira here nekuona kuti vanhu vane utachiwana already vanofanira kunge vachiwana mushonga ndochekutanga. Chechipiri tiri kutarisirazve kuti kana dai tikapa vanhu mushonga tinofanira kuona kuti avo vasati vane utachiwana vanogara vasina utachiwana, kureva kuti prevention inofanira kunge yakakoshawo chaizvo chaizvo. Tozoonawo kuti chechitatu nyaya dzekodzero dzevanhu vane utachiwana, nyaya dzekodzero dzemadzimai, nyaya dzekodzero dzematinoti isusu makey populations, dzese dzinofanira kunge dzichibatwa imwe.
Takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka, munoona hurumende ichizokwanisa here kutambira zviga zvinenge zvabuda pamusangano uyu?
Chinonyanya kutifadza kazhinji kana takatarisana nenyaya dzeHIV ndechekuti hurumende yedu yakangogara ichikoshesa nyaya dzeHIV kunyangwe upenyu hwouma sei. Munonziva kuti Zimbabwe yakangoramba ichingova neAIDS levy inova inokontributawo kutenga mishonga nekurwisana nechirwere cheHIV. Hationi izvozvo zvichichinja mashure mekunga dhokumendi rakasainwa. Tiri kuona hurumende yedu icharamba ichingokurudzira izvozvo, sokuti mutungamiri watinaye wehealth uyu akatouya akamiririra purezidendi wedu chaiwo kurakidza high level commitment yacho.
Mutungamiri weSouthern Africa HIV and AIDS Information Dissemination Service, kana kuti SAFAIDS, amai Lois Chingandu vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York muAmerica. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain riri kuyambira zvisvarwa zvenyika iyi zviri kuda kushanya kuZimbabwe kuti kune dambudziko guru rekushomeka kwemari. Nyaya yekushomeka kwemari iyi yave kutyirwa kuti ichakanganisa nyaya dzekushanyirwa kwenyika. Vanhu vakawanda munyika vari kupedza nguva yakawanda vari mumutsetse yekutsvaga mari mumabhanga. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutewedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, vaKalisto Jokonya.
MuZimbabwe tichanyanya kushandisa cash, zvinoratidzika kuti tanga risati tava vanhu vatibudirirei. Nokuti kune dzimwe nyika dzakada varakaiwa kuBritain kwacho kwamataura, havamboshandisi cash, vangoshandisa makadhi avo. Saka makadhi iwayo ndoataa kukurudzirawo muZimbabwe kuti dei vashandisa makadhi iwayo. Kana vakauya vari matourists vachibva kune dzimwe nyika, ngavangouya vachiziva kuti kana vane kadhi ravo, pavanenge vangosvika chete pahotera imwe neimwe vanosvika, vanobhadhara nemakadhi avo. Ndozvokubvumidzwa izvozvo.
Zviri kugadziriswa here kuti nzvimbo dzakawanda dzinge dzichikwanisa kuti vanhu vanga vachishandisawo makadhi avo, semaonerenyu?
Vachaidza nokurumidza, nokuti ndakanzwa gavhena vakataura kuti vakatenga mishini inosvika miriyoni iri kutouya izvozvo kuti ipinde, inozoita kuti vanhu vagoshandisa makadhi wayo kwese kwese.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, vaKalisto Jokonya, vari parunare muHarare vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. munotibata pa 919am, pa 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave. Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatsigiri vaamai Hillary Clinton, avo vakave mudzimai wekutanga kusarudzwa kutungamira bato guru musarudzo dzemutungamiri wenyika, neva vari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vave kutarisa sarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa muna mbudzi. Amai Clinton vachange vakamirira bato remaDemocrats vaTrump vanovawo shoroma vachimirira maRepublicans. Vatsigiri vevaviri ava vanoti vari kufara uye vave kugadzirira zvakasimba. Vakuru vakati wakagarira maoko hapana chinobuda. Ii ndiyo chenjedzo yakaonekwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNottingham kuEngland, amai Afina Madosi Folder, avari kusona mbatya dzemhando yepamusoro-soro dzavari kutengesera zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe pamwe neve kune dzimwe nyika. Amai Madosi Folder avakaenda kuEngland muna 2001, munhu akanga akadzidzira basa rekugadzira dzinhare mushure mekushandira kambani yenhare yetel 1 kana kuti PTC vari kumasasa muHarare kwemakore akawanda. Asi vanoti chido chekusona vakanga vagara vainacho kubva pavakaita zvidzidzo zvekusona vachiri kuchikoro. Semudzimai aigara zvake kumba achichengeta vana, amai Madosi Folder vanoti izvi zvakavakwanisa kuti vange vachiwana nguva yekugadzira zvipfeko zvavo, asi mushure mekunetswa nevanhu vaifarira mbatya dzavo vakazotangawo kusonera shamwari dzavo idzo dzakazoshambadzawo mabasa avo kusvika vave kunetswa nevekunze vachidawo kusonerwa. Pari zvino vanosona mbatya vachidzitengesa pasi pezita rekuti Mavhu, iro vanoti raive rimwe rezita raamai vavo vakashaya. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Madosi Folder pamusoro pebasa ravari kuita.
Ndiri kugadzira mbatya, ndakatanga 2 years ago pandakazvitanga, and my brand name is Mavhu. Mavhu inobva pakuti iranga riri zita raamai vangu. Vaingodaidzwa kumba kwavachingonzi Mavhu Mavhu, asi kuchikoro vaine ravo rechirungu rinonzi Rosemary. Saka my mom vakafa 20 years ago, ini pandakatangawo business, that's the name ranga chingoramba chingotenderera musoro mangu. Ndichingoti ndakupawo business rangu iri zita rekuti iroro ndoranga ndichiramba chingoya. Saka ndibva ndangozongodecida kuti ndoranda kushandisa iroro, ndorabva ratopfumbirawo.
Saka zvipfeko zvamuri kusona, muri kusona zvemadzimai chete here kana kuti zvevarume, vana nemadzimai?
Zvipfeko zvandinosona ndezvemadzimai, zvevana matineja, zvevana vadiki, vachiri vadiki chaivo, nezvevarume. Zvevarume ndakatotangawo manje manje by public demand. Ndakatanga nchingosona zvevakadzi, zvevasikana sikana nezvevakadzi, but yezvinoizvi zvaazvese. By public demand.
Ndinokuzivai kubva kuPTC kwataishanda tose. Makanga musingaiti zvekusona izvi kana kuti maiita henyu tisingazive. Makazotanga rini kunyatsoti maam business rekusona?
Ndaiita musingazvizive. Kuchikoro kuhigh school ndokwandakaita fashion and fabric. Handina kuenda kunonoita cutting and designing or anything like that. Asi ndakuno kuEngland ndakaya 2001 ndikatenga machine ndikati ndimbosona sona. Ndobva ndanoti hembe dzingori everywhere, ndosonerani, ndobva ndazviregera. Ndobva 2 years ago ndangolaikawo imwe peji paFacebook, ndobva ndazvifarira ndikatsvaga tela ndikati ndakutsvaga munhu anondisonerawo. Ndobva ndashaya ndobva ndati koingowani ndaikwanisa kuzvisonera ndega zvimwe zvinhu kumba. Ndobva ndanotenga meshini wangu, ndobva ndatangawo zvisonera zvinhu zvangu, ndobva ndatumira mapicture kune shamwari dzangu. Ivo mubva vatanga kuapostawo kune vamwe vanhuwo, ndobva vanhu vatanga kundinetsa kuti tisonere tisonere. Ndakatanga ndisingatombodi zvokusonera munhu, asi nekuda kwevanhu kuramba vachindinetsawo ndakabva ndatanga kusona. Ndinofarira kusona maAfrican print fabric. Kudhara ndaingoita angori maAfrican print fabric all, but now ndinasanganisawo nemugrikini satin nemamwe machirari plain.
Vanhu vari kutambira sei zvamuri kuita izvi?
Vari kuzvifarira. Last year ndakaenda kunoita fashion show kuManchester yandanda invitwa neshamari yangu anonzi Miss Loopy anosona sona ondo kuZimbabwe she comes from Blawayo ndiya kandi invita kufashion show yaka hosta ndakaenda ndichitya but vanhu vakareceive all those things nemfaro vakatoshamisika vakati ah makatanga kudesigna zvinhu rini imimi ndikati ah just a few years it wasn't even kana more than a year ipapo and then this year kuno kunotingam kwandinogara ku UK ndobva ndainvitwa ku Nottingham Independent Fashion Show yaiitwa musi wa 30 April ndikabva ndano showcase ikoko vanhu vakazvifarira from ipapo maorder akabva atanga kuuya hobo
mune rimwe basa here ramuri kuita kana kuti makungorarama nekusona ikoko
ah andina rimwe basa ndakanga ndiri stay at home mam murume wangu ndiye anongoenda kubasa but now ndakutongofarira yakatanga iri as a hobby but now ndozvandakutongoita and I'm expecting this to grow very big
mune pfungwa dzekuzoitawo zvitoro here kana kuti mune zvitoro here zvamuri kuisawo mbatya dzenyu dzichitengeswa
mazuva anaya zvekuvhura zvitoro handifungi kuti zvinoita I think kungoita pawebsite uchitengesa pamawebsite pane inonzi Etsy right now ndiri kutogadzira website yangu building my own website mavu ndoyandiri kugadzira ne Instagram ndopandinomboposta ndakange ndisingaposte asi mazuva ano ndakuposta kuadvertise
vamwe vanochema kuti upenyu hwemudiaspora hwakaoma imi muri kuuonawo hwakaita sei
pane temu yechirungu iyeye kuti zvo life is what you make it inini I think maybe ukangogarirawo maoko pasi hapana chinoitika muupenyu hwako
vanga vari chizvarwa chezimbabwe amai Afina Madrosi Folder vari parunare kuNottingham kuEngland neStudio 7
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura newe chidiki ini ndini Chioneso Jani nhasi pachirongwa tina Muzvare Andile Mpofu tiudzei kuti chii chamakahwina
ndakahwina Miss Zimbabwe USA 2016 Shondorapura musi wa 28 May kucalifornia ndakahwina mari ndikahwina crown
kwainge kune vanhu vakawanda zvakadii
kune vanhu vakawanda asi patai vaikompyuta tatiri vanhu 8 asi vanhu vakauya vachizoona takati mune vanhu vakawanda zvisingaite
ndivanani vanga chironga
anoronga Miss Zimbabwe USA iorganization inonzi Team Expo saka muungano uyu unoitwa gore roga roga mazuva anosiyana nenzvimbo dzainoitirwa dzinosiyana tiye gore rine riyanga iri kucalifornia
uri kunzwa sei kunzi uri tsvarakadenga
mufaro wacho chionesa handitogoni maivi zvangu ndinonzwa kufara zvisingaiti and ndinofara saka ndinonzwa kufara zvisingaiti chionesa
ungade kuudza wechidiki kuti chii
chokutanga dzidza ugodzidza zvekare nokuti kana wadzidza chakawanda zvaunokwanisa kuita asi kana usina kudzidza unosvika pane imwe nzvimbo une zvaunoda kuita une shuwiro yekuita zvimwe zvinhu ugoona uchinzwa usikwanisa kunge uchiverengwa nokuti hauna kudzidza
ava vanga vari Muzvare Andile Mpofu ini ndini Chioneso Jani muchirongwa pindai mudariro
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yechikafu pamwe nechirongwa cheFood for Work Maruwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bato rezanu PF roita musangano wePolitbureau paine kunetsana kunotyisa panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaJim Kunaka vaimbovesa chigaro wezanu PF muboka revechidiki mudunhu reHarare vakaenda kuZimbabwe People First vanoti vave kudzokera kuzanu PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Chris Gande naMarvelous Muhlanganya uye.